This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina, nyamavhuvhu 6, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzeDemocracy Advocacy Initiative dzinosiya gwaro renyunyuto kuparamende rinokurudzira nhengo dzedare iri kuti dzidzinge mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe sezvo vakatsakatisa mari inodarika mabhiriyoni matatu emadhora. Vagari vekwaMutare vochema-chema nekubhadhariswa kwavari kuitwa kuti vapake dzimotokari dzavo muguta. Vanotengesa mbatya dzakashandiswa vochema navachinamasa ava vakati hurumende haichadi kuona mbatya dzekunze dzakashandiswa dzichitengeswa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa epaparamende nhasi ambochengetedza nhengo dzesangano reDemocracy Advocacy Initiative idzo dzanosiya gwaro renyunyuto kuparamende dzichikurudzira kuti nhengo dzedare reparamende dzibvise mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nhengo nhatu dzesangano reDemocracy Advocacy Initiative dzinonzi dzambochengetedzwa pakamba yemapurisa repaparamende mushure mekusvitsa gwaro renyunyuto ranga richikurudzira nhengo dzeparamende kuti dzitorere matanho vaRobert Mugabe semutungamiriri wehurumende pamusana pekushayikwa kuri kuitwa mari rinodarika mabhiriyoni matatu emadhora muhomwe yehurumende. Izvi zvinotevera gwaro rakaburutswa naComptroller rinoratidza kuti hurumende haisi kuziva kuti mari iyi iri kupi. Mutungamiriri weDemocracy Advocacy Initiative vaShepherd Chidhakwa vaudza Studio 7 kuti vambochengetedzwa paparamende mushure mekusvitsa gwaro ravo kuparamende.
Taenda kundotambidza petition yedu kuparamende tichiti paramende impiche vaMugabe pakumari isiri kuonekwa 3.5 billion yakanyangarika mari yevanhu. Chaitika ndechekuti tasvika tatambidza gwaro redu tadzozodetenwa kubatwa nemapurisa siri pamutemo kwamaawa anokwana kuita matatu dzamara maLawyer for Human Rights auya kuzotisunungura.
Mumwe wevambochengetedzwa ava uye varivo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reDAI vaIvan Takavada vaudza Studio 7 kuti havana kufadzwa nemabatirwo avaitwa nemapurisa ayo avati anga achivabvunza mibvunzo isinei negwaro ravasvitsa kuparamende iri. Vati vanoona sokuti nhengo dzeparamende dzinokwanisa kuvhota kuti vaMugabe vabviswe pachigaro nenhengo dzeparamende pamusana penyaya yekushayikwa kwemari iyi kunyange hazvo nhengo dzeZANU-PF dziridzo dzakawanda muparamende.
Tinoona zvichinge zvichiitika nokuti huipi hwenyika huri kuonekwa nemunhu wese. Nyangwe naivo vanotsigira vaMugabe kusada hauko kubvuma kuti ndiwo zvinenge zviripo, but huipi hwenyika huri kuonekwa nemunhu wese. Tinovimba kuti nyaya iyi yedu yatasvitsa uku vachaitora ende vachashanda nayo.
Zvichakadai, nhengo dzesangano reCongress of Zimbabwe Trade Unions nhasi dzasvitsawo gwaro renyunyuto kuparamende dzichigunun'una nekudzingwa kuri kuitwa vashandi munyika mabasa zvichitevera mutongo wedare repamusorosoro reSupreme Court. Mumwe wenhengo idzi vaRaymond Majongwe vaudza Studio 7 kuti havana kufara nemhinduro yavapiwa kuparamende.
Tsamba yaramba yatambirwa tikatozoudzwa kuti ndopatazoudzwa isu kuti tsamba yenyu tatora vakasainira kuti vaiwana ichaiswa mumapigeonhole kuti MP wega wega paanouya anotyowana tsamba yedu. Asi tatatida zvikuru changa chiri chekuti takurumidze kuti maparliamentarians ambotendeka parutivi zvimwe zvose zvaari kuita. Nyaya yemutemo uyu ikurumidze kuongororwa nepamusoro pekuti any zuva ratinenge tataruza mahundreds evashandi vanenge vadzingwa pabasa.
Vamajongwe vati nemamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino, nhengo dzeparamende dzinofanira kudzoka kubva kuzororo dziedze kugadzirisa nyaya yevashandi iyi. Kubva pakaturwa mutongo uyu nedare resupreme court, zvinonzi pane vashandi vanodarika zviuru makumi maviri vadzingwa mabasa mumakambani akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington, the
voice of America, VOA.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Bruce Wharton, nhasi waparura chirongwa chekuvaka muZimbabwe muzinda mutsva wenyika yavo, vachiti chirongwa ichi chinoratidza kuti nyika yavo yakazvipira kuramba ichidyidzana neZimbabwe. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura panzvimbo ichavakwa muzinda uyu pedyo nenzvimbo yemabhizimisi yeWestgate Mall nhasi, vaWharton vati kuvakwa kwemuzinda uyu kuchatora makore matatu uye kuchapawo mabasa akawanda kuvanhu vemuZimbabwe pamwe nekuwanisawo mabhizimisi emuno mari.
This project is a tangible symbol of the United States of America's commitment to a strong and growing.
Chirongwa ichi chinoratidza kuzvipira kweUnited States mukudyidzana neZimbabwe. Chirongwa chichasimudzira budiriro munzvimbo ino uye chichawanisa vanhu vakawanda mabasa pamwe nekusimudzira makambani akawanda.
Vati muzinda uyu uchadya madhora andarika mazana maviri emamiriyoni emadhora kuuvaka uye uchasimbisa kudyidzana kweZimbabwe neAmerica. VaWharton vatendawo hurumende yeZimbabwe nekuona kuti zvese zvinodiwa pakuvaka muzinda uyu zvatevedzwa. Vati izvi zvange zviri kuitika kubva muna 2001 apo nyika yavo yakatenga nzvimbo iyi. Pari zvino muzinda weAmerica pamwe nemapazi awo akaita sePublic Affairs, Center for Disease Control nemamwe ari kushandira munzvimbo dzakasiyana-siyana muguta, umo ari kushandisa dzimba dzaari kubhadhara vanhu nemakambani akasiyana-siyana. Muzinda mutsva uyu uchatanga kuvakwa mukati memwedzi mishoma iri kutevera. Uchange uine mahofisi emumiriri weAmerica pamwe nemapazi awo pamwe nenzvimbo dzekutambira mitambo yakasiyana-siyana. Meya veHarare vaBernard Manyenyeni, avo vange vari pachirongwa chanhasi, vati zviri kuitwa neAmerica zvakanaka chose sezvo zvichisimudzira guta.
Maguta mazhinji munoona muine zvivakwa zvakawanda wanda zviri kusumuka. Redu guta harisisina izvozvo. Tinofara chaizvo kwatisangana nechiitiko chakaita sechataona nhasi. Tugadzira kuvandudzwa kwebuilding yeembassy yeAmerica. Kureva kuti makore matatu anoteera ino nzvimbo ichange yakudadisa kunda zvairi kuita. Chidadiso kuguta, chidadiso kuWestgate kana iyo nyika kuti embassy yeAmerica yafunga kuvaka muzinda wayo mutsva mukurukuru mune ino nzvimbo.
Asi pane vamwewo vari kuchema-chema kuti muzinda uyu uri kuvakwa kure neguta zvichaita kuti avo vanenge vachida mavhiza ekuAmerica pamwe nezvimwe zvinopiwa kana kuitwa nemuzinda uyu vanetsike nekufamba kuenda kumuzinda uyu. Mumwe wevanhu ava ndava Simon Takawira, avo vanotiwo zvaitwa neAmerica zvakanaka sezvo zvichiwanisa vanhu mabasa.
On the other hand, tinoti nzvimbo yacho iri kure uku vanhu havakwanisi kunge vachiya panapa nenguva dzakafanira nekuti dzimwe nzvimbo dzakaita sana Dama Falls nedzakaita sana Budiriro dziri kure. Munhu anotodawo makombi kana 3 kuti asvike pane ino nzvimbo kune vasina mota zvinenge zvichitoshupa zvisingaiti.
Chikamu cheBureau of Overseas Buildings Operations mubazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika ndicho chichatungamira basa rekuvaka muzinda uyu chichibatsirwa nemakambani akawanda yemunoone kuAmerica. America yakavhura muzinda wayo muna 1980 pakawana Zimbabwe kuzvitonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Vanoona vanofamba nedzimotokari muguta rekwaMutare vanoti havasi kufara neurongwa hwekanzuru hwekuzadza guta rose nevanhu vanenge vachibhadharisa vedzimotokari vanenge vachida kudzipaka mukati meguta. Izvi zvinotevera danho reguta iri rekuisa vanhu vanosvika makumi maviri vanofamba vachiteresa vanhu vanenge vaine dzimotokari vanenge vachida kupaka mukati meguta. Mutorodo wenhaulo yedhamumwoyo anotipa nyaya iyi.
Mari inotereswa iyi idhora rimwe chete paawa rimwe chete rinenge motokari yakapakwa panzvimbo imwe chete. Vatyairi vedzimotokari vanoti urongwa uhwu huchavawedzera urombo kwavari sezvo vasinawo mari inovakwanira sezvo vasiri kuwana mihoro ine pundutso uye vamwe vasiri pamabasa. VaAlexio Maburutse, mutyairi wetekisi, vamaburutse vanoti kunyange hazvo vasingapokani nekuita uku vanosuviswa nemaitiro ari kuitwa nevashandi vekanzuru yekuvashungurudza.
Usatinganyanyi kushoora nokuti vanonge vachitsvakawo chouviri asi puresha yacho yanyanya.
Mumwe mutyairi wemotokari Mamutare vamutsawashe Tembo vanoti maitiro ekanzuru haana kunyatsovajekera zvikuru mumashandisirwo edzimari dzinenge dzawanikwa.
Vateresi dai vaedzawo kuti pavanenge vachiitera pamunhu paipaya vaite chirongwa chekuti vawekotera motikari zvakarongeka uye vasazoraita kunga vari kushungurudza vatyairi kana kuita kunga vari kufosa vatyairi kana kudhimanda kuti mutyairi umwe noumwe nguva yehwanawa isati yakwana. Asizve tinochigamuchira chirongwa ichochi nenyaya yekuti zviri kutibatsirawo kuti dai zvainzi mari idzodzo kana dzaenda kukanzuro dzobatsirawo kugadzira marodhi nezvimwe zvinhu zviri kunetsa mutaundi medu meguta redu Mamutare.
Meya weguta reMutare vatatinda Namarare vanoti urongwa hutsva uhwu hwakavepo senzira yekuwana mari yekugadzirisa migwagwa nezvimwe zvinodiwa.
Vagari vemamutare vanofamba nedzimotikari ngatiteedzerei nekuteerera zviri kutaura vashandi vekanzuro varimo mugwagwa. Tisaite bongozozo nawo asi kuti ngatishandei tese pamwe chete kuti tigadzise guta redu kuti tikwanise kuvhara mapoto anowanetsa kunge wabhadharawo chikamu chavo chavanofanira kubhadhara kukanzuro uyezve kuti tikwanise futi kuramba tichigadzisa marobhotsi atiri kugadzisa muguta. Vagari vemamutare vanofamba nedzimotikari vanofanira kuti vabhadharawo kuti guta redu rinake zvakanaka.
Vanamarare vanoti pachirongwa ichi vari kutarisira kuwana mari nechitsama kunyange hazvo vasati vave neruzivo rwemari yavachawana pamwedzi wega wega. Mumwe wevateresi vekanzuro ataura nestudio 7 asi aramba kudomwa nezita nekutyira basa rake sezvo asina mvumo yekutaura nevatori venhau. Anoti pazuva kubva pavakatanga basa iri nemuvhuro vanowana mari iri pakati pemadhora makumi manomwe kana masere pamuteresi wega wega.
Vamwe vari kubhadhara, vamwe vasiri, vamwe vari kuramba. Saka atori makwikwi chaivo chaivo, makwikwi nawo mawotarista. But adai vakabhadharawo at least wo zvinoitawo zviri nanewo zvinoshandikawo mari inongodini inozongopinda.
Tsvagiridzo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti kana vateresi vose vachiwana mari iyi kanzuro inokwanisa kunge ichiwana mari inodarika zviuru makumi matatu nezvishanu zvemadhora pamwedzi kana kuti $35,000. Vagari veguta reMutare vanosvika zviuru mazana makumi matatu vane chikwereti kukanzuro chinosvika mamiriyoni makumi maviri emadhora. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Mumwe wevechidiki vanga vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vakapiwa mari dzekusimudzira mabhizimusi avo vaAndrew Bright Chikomba vanoti vari kufara zvikuru nerubatsiro urwu. VaChikomba ndemumwe wevechidiki vatatu vekuZimbabwe vakapiwa mari mumwe nemumwe inosvika zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora nebazi reUnited States African Development Foundation. Vamwe vakawana rubatsiro urwu ndavafarai Chizengeni navakuda kwaShemakuzva. VaChikomba ndo muridzi wekambani yeGemwitz Enterprises iyo inoita zvemagetsi esola. VaChikomba vanoti vakatanga kambani iyi muna 2012. Mutungamiri Mukomo weStudio 7 aita hurukuro navaChikomba kuti tinzwe zvavachaita nemari yavakawana iyi.
Handotenda zvikuru nerubatsiro randakawana nokuti zvichati simudzirawo patinenge tichiita maprojects akawandawanda emuZimbabwe.
Zvii chaizvo zvauri kuita uyezve mari uchaishandisa sei?
Tiri kushanda nevanhu vemumaruwa kuti tipromote mashandiro esolar and mari iyi tichaishandisa kuti tiexpande business nekuvapawo midziyo yesolar yekuti marural youth vakwanise kutengesawo nokuita mabhizimusi avo imomo mumacommunities avo.
Isei wakasarudza kuita bhizimusi ine zvekuita nesolar, yakakosha sei?
Sola yakakosha zvikuru nekuti zvinobatsirawo muupenyu, zvinobatsirawo the environment. Vanhu vakawanda vari kutema miti vachiita mapractices anoita kuti weather patterns achinje. Saka tinechidawo ngoti tipromote the use of sustainable development nesustainable energy solutions sesola kuitira kuti tikwanise kubatawo nyika yedu zvakanaka.
Ndeapi mashoko aungada kusiyira vamwe vechidiki?
Ndingangoda kuudzawo vechidiki kuti vangoramba vachishandawo zvavanokwanisa. Kuti iwe mari mamiliyoni kuti mutange mabhizimusi zvamunazvo izvozvo zvishoma, wakazvibatawo nenzira yakanaka uchiplower back mumabhizinesi enyu munokwanisa kukura.
VaAndrew Brett Chikomba vanga vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship, vanga vachitaura naNtungamiri Mukomo weStudio 7 vari muWashington DC vasati vasimuka kuti vadzokere kumusha pamwe nevamwe vavo vanga vari muchirongwa ichi. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvekudyidzana kweAmerica neAfrica, amai Linda Thomas Greenfield, ndovakavhara urongwa hweMandela Washington Fellowship nezuro vachishuvira vechidiki ava rombo rakanaka mabasa avo kana vadzokera kunyika dzavo. Ngatinzwei mamwe mashoko aamai Thomas Greenfield.
I hope that they are successful. I hope that they go into the community.
Ndinovimba kuti vachabudirira uye kuti vachadzokera kunzvimbo dzavanobva kuti vabatsire avo vanoda rubatsiro kusimudzira upenyu hwavo. Ndinovimba zvekuti vachabatsira vamwe vechidiki vagone kuverenga sezviri kuitwa nemumwe wechidiki anobva kuNigeria.
Vanga vari mutevedzeri wemunyori anoona nezvekudyidzana kweAmerica nenyika dzemuAfrica, amai Linda Thomas Greenfield, vachitaura vari muWashington.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930, kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave. Masangano evashandi ari kuramba achiratidza kusafara kwavo nemutongo wakapa masimba kuvashandirwi kuti vadzinge vashandi vavo kana vangovapa zviziviso zvemwedzi mitatu chete. Nhasi sangano reCongress of Zimbabwe Trade Unions kana kuti COZITU rasvitsa magwaro enyunyuto 350 kunhengo dzeparamende. Zimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU yakazivisawo kuti ichapindawo migwagwa mumaguta mashanu makuru emunyika nemusi wemugovera senzira yekuratidza kusafara nezviri kuitika. Ukuwo bato reZANU-PF nezuro rakazivisawo kuti hurumende yave kutora matanho ekugadzirisa dambudziko iri. Vachitaura parutivi pemusangano wePolitibiro yebato ravo reZANU-PF, mutauriri webato iri vaSimon Kayamoyo vakati dare remakurukota rakatambira kurudziro yekuti mutemo wezvemabasa uvandudzwe senzira yekudzivirira vashandi nevashandirwi vose. Vamoyo vakati bato ravo rinotarisira kuti mutemo uyu uchavandudzwa nechimbi-chimbi kuitira kudzivirira vashandi avo vari kuramba vachioneswa chitsuku nemutongo wedare reSupreme Court vakapiwa mwedzi wapera. Asi kuvandudzwa kwemutemo uyu kunotarisirwa kuzopinda mudare reParamende, danho rinonzi nevamwe rinogona kutora nguva yakareba kuti ripedzwe panguva iyo vashandi vanenge vachiramba vachidzingwa mabasa. Vamwewo ndo vari kuti bato rinopikisa reMDC rakaumbwa kubva muvashandi, asi hapana zvikuru zvarati raita kuratidzawo kuti riri kumira nevashandi pakuchema kwavo. Mukutarisa zviri kuitika munyaya iyi, tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu pamwe nenhengo yeZANU-PF Central Committee uye vachimirira Pelandaba Mupopoma vaJoseph Chuma. Tatanga nekubvunza vaChuma kuti zviri kuitwa nebato ravo zvekuti ringe richidzivirira matambudziko ari kutarisana nevashandi zvasvika papi.
Zvinhu chokutanga ndinoda kuti tibate zvinhu izvi nemazvo. Hatiregei kuti every time kana tikawira nedambudziko tori personalize kana tori politicize. Because I can tell you kuti hakuna bato rinoita zvekutongwa kwenyika ringada kuti rishungurudze vanhu vachazovhota ivavo. Bid MDC, bid ZANU-PF, bid ZAP, hakuna chinhu chakadaro. This is an issue before the law. This is an issue about the law. Saka inoda kuti tinyatsoita nemazvo. Like I said even nezuro, nyaya yemabasa iyi inobata munhu wese weZimbabwe. Inonasingi chaitwa necabinet ichi chinhu chakakura chaizvo, chinhu chinokurudzirwa futi nekuti we are going to bring solution to this problem.
Vagutu, nyaya iri mudariro iyi.
ndinotenda zvikuru Jonga nemukana watipa. Tinotanga isu tichiti seMPC tinowakoshuwa zvakanyanya kune vanhu vari kudzingwa mabasa kubva pakapuwa judgment yeSupreme Court musi weFriday musi wa17 July gore rinei. Izvi zvaakureva kuti mabasa agara ari kunetsa muZimbabwe zvichikonzerwa nekuti hurumende iripo iyi yakundikana zvamuchose kuti igadzirise nokuvandudza ikonomi yenyika kuti ikonomi ive inovaka mabasa matsva, kana kuti muchirungu anotiwo job creation. Tinoona kuti mabasa avakatiwo vatapa vanhu 2.2 million job vagadzira job yavatinoverenga mubhaibheri wokukwenya kwenya, gadzira vanhu vanotambura vana job vanokwenya kwenya vachivaviwa nenhamo. Tiri kuvaviwa nenhamo tose tava vana jobho tokwenya kwenya nokuti hurumende yaRobert Mugabe neZANUPF yakundikana zvamuchose.
Honorable Chuma, mashoko ari kutaurwa navagutu vari kupomera mhosva kubato renyu.
Ya, unozoti etimes kaziwa ukangopinda nemweya weopposition unogara wangoedwa munhu wekuopoza chete chete. I'm really shocked that the honorable Gutu would go on to say such things. Yet iye echiziya clearly. The problem is actually that hatisina kutarisa root cause of all these problems that we have today. Tinangotarisa problem yacho kuti iyi taane problem yakati yakati. Ko, ngatitarisei kuti ko chakakonzeresa kuti kuzoita zvinhu zvese izvi zvati kutaura nhasi. Chakaita kuti tizochema, chakaita kuti tizokwenya kana chida kuti tikwenye. Chii, mhinduro yacho uchaiwana pamurume 1 akasimuka akaenda akanokumbira zvikanzi vharai zvese, regai vana veZimbabwe vatambure. And for sure, vakavhara zvinhu tikatanga kutambura. Dai asina kukumbira zvinhu izvoziya, dai tisiri patiri nhasi. And we must all understand kuti isusu seZimbabwe, we're never in control of our own economy. That was the first mistake we did. Yakatozombo aludwa na Ian Smith azikati dai takaziya kuti ndozvamaida izvi mahofisi aya dai tikatobhona nemikondo kana kana taikupai mahofisi aya tika isu tikaramba takagara takabata ikonomi because ndochikurusa pakurana nyika. Saka hatina kuziya kuti tikangotora political independence isina economical independence tuve tisina kuita chinhu tuve tangofanana nokuti hatatatombotanga.
Vagutu, bato renyu reMDC ibato rinonzi rakatsigirwa nevashandi. Vazhinji vari kubvunzawo kuti zvii zvariri kuita mukubatsirawo vashandi panguva ino yekuoma kwezvinhu.
Ichokwadi kuti isu tiri bato ravashandi, tiri bato revarombo, tiri bato rakazvarwa neZimbabwe Congress of Trade Union. Izvo zvativanzi zvatiri kuita zvakawanda chaizvo. Turi kuvandudza tichipa mazano muparamendi nemamembers edu vari kudibheta vachiuya nemamotion, atoti mamotion muchirungu, okutaridza kuti dei hurumende yaona kuti zvakaita seLabour Act iyi, Labour Act inoda kuti ikasikirwe kuti igadziriswe. Nokuti ini ndinoziva kuti hongu Herald ranyora haro ndakatoritaridza izvozvi kuti cabinet approves Labour Act reform, asi ndinoziva kuti rwendo rwacho rwokuti mutemo unozogadziriswa unozobuda muparamende Labour Act yakwenenzerwa rurefu.
Vanga vari mutauriri weMDCT vaobet Gutu vari parunare muHarare. Mazwawo zvakare kubva kunhengo yeZANUPF Central Committee vachimirirawo Phelandaba Mupopo mamuparamende vaJoseph Chuma vari parunare muBulawayo. Imwe nyanzvi yakabatsira zvipangamazano zvekuOxford University zvaishanda pashumba yakaurayiwa mwedzi waPera Cecil inoti kuurayiwa kweshumba iyi kwaitawo kuti pasi rose rikurudzire kusaurayiwa kweshumba muAfrica. VaPeter Mandi, avanotungamira bazi rezvemasangano emhuka paNational University of Science and Technology, vanoti kunyanga hazvo shumba iyi yakaurayiwa kuchema-chema kuri kuita pasi rose kwaita kuti vanhu vasimbaradze nyaya yekurambidza kurayiwa kwemhuka dzesango. Vanhu vanodarika mazana maviri ezviuru vakasaina magwaro ekuti chizvarwa chemuAmerica waWalter Palmers vaendeswe kuZimbabwe kunotongwa nemhosva yekuuraya shumba iyi. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBruce Watton vanoti Zimbabwe haisati yasvitsa chikumbiro chekuti vaPalmer vaiswe mumaoko ehurumende yeZimbabwe. vapalma avasiri kuzikanwa kwavari pari zvino vanoti havana mutemo wavakatyora uye pavaivhima mukamu Zimbabwe vaibatsirwa nenyanzvi dzinoziva basa radzo uye dzinoita basa rekuvhima zviri pamutemo. Madzimai vanoita basa rekutengesa vanoti vari kushora zvikuru danu rakatorwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa rekurambidza kutengeswa kwembatya dzakashandiswa kupinda munyika. Mumwe wemadzimai vanoita zvekutengesa mbatya, amai Pauline Kabanzi, avanotengesa vari kuchegutu vanoti danu iri richavadzora kumashure zvikuru sezvo zvinhu zvakavaomera munyika uye vakatovhara bhizimusi ravo ravaitengesa mbatya itsva sezvo ranga risingabhadhare. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Kutengesa ma-second hand clothes nema-new clothes tatata kunyanyisa kuvhenza into ma-second hand clothes because ndari kwanisa kuafoda kunyange nevanhu vari muno muZimbabwe. Since musina employment saka vanhu havasi kuwana mari yekutenga kunyange mahembe nyowani dzakaita sedzataidza nazvo kuti Dar es Salaam dzaidhura saka izvinezvi vanhu vangu vachiafoda kunyange ma-second hand clothes. Saka tirikutoshamisikawo isusu tangasiraramisa vanhu isusu nemhuri dzedu kuti vana vedu vaende kuchikoro zvaakuzvibuda kubhanwa saka tatadza kuziva kuti torarama sei.
Imi munotengesa muri kupi?
Ndiri kuchegutu.
Mbatya idzi dzamunotengesa manga muri kudziwana kupi?
Isusu tatakutorawo kumupedza namo kara.
Ivo vekumupedza namo vanodzitora kupi?
Vanga vangu vachidzitora kunana Zambia nanabeira kumozambiki ndoko vanga vangu vari kudzitora.
Munoona zvataurwa navachinamasa izvi zvichizokanganisa sei mabasa amunoita imi semadzimai?
Zvatorewo kuti hatisi munayeni form of employment because ezvinezvi mavhenda havachabvumirirana kutengesa peshe peshe kuti vanhu vangu vachingoti vaone kuraramisa mhuri. Hakusasi kunakidza zvatiri kuita kurarama vatiri kuita hazvinakidze but tinoda kutry kuti tione way out yekuti vana vedu vawane chekudya because hakuna basa.
Vezvitoro vanga vari kuchema kuti izvi zvemabhero zviri kuuraya indastry, munoonawo pakamira sei ipapo?
Isusuwo totoriwo nemashops one utori nehembe nyowani but hazvibatsiro tiza dzemashops one vasinga afode kutenga zvinhu zvinyowani zvacho ndosaka tatabvaizeka business tapinda muma-second hand clothes.
Amai Pauline Kabanzi vanotengesa mbatya dzemabhero vanga vachitaura naMavelous Muhlanganya uye vari kuchegutu. Mumiriri wematevelelen south muparamende amai Priscilla Musahira Mbumushonga vanoti shuviro yavo yanga iri yekuti vachinamasa vamise kutengeswa kwehanzu dzemadzimai tsaru kwete mbatya dzose dzemabhero. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Zvandikadai takati isusu tingadai takati pamwe nemi sevangadai vakaita vakaisa mumutemo uyu vakati vanogadzira zvembatya vachabvumidzwa kuti vatidze zvinhu zvakaita semaspare parts zvakaita semachira acho ekusonesa zvisina juti asi izvi zvichatora nguva kuti zvisimudzire indati. Saka zvazvingadai zvaita ndezvekuti vangadai vapa nguva yekuti izvi zvinhu zvichipinda zvichigadzirika pane chimwe chimaneji vachibvumira kuti masecond hand ange achitengeswa nechikuzvidza kuti mamiriro acho haana kunaka asi zvemabhurugwa kwete zvinongobvisa chimiro hakuna zvinhu zvakadaro zvekurambe zvichiitika munyika chero masvika pakutambura kukaita sei.
Zvamira zvakadai zvii zvamuchaita imi sevadare munyaya iyoyi tichiona kuti zvinogona kunge zvichitoenderera mberi mwedzi unouya kuti mbatya idzi dzinobva kunze kwenyika dzakapfekwa dzimbomiswa kuuya munyika?
Dare rakapedza nguva yakawanda chaizvo sechipiri richikutaura nezvazvo azhinji yedu tainge taura izvozvo zvandiri kutaura asi ndinofunga kuti minista vakanditenge vatozvifunga handifungi kuti vachachidya mufungiro wavo. Chinongonetsa chete ndechekuti hapana chinhu chinonzi kudzana chati shamboshanda saka indiri kuona kuti mbatya idzi dzichangoramba dzichiuya chete nekuti mupindiro wadziri kuita mabhodha dzagara dzisiri kupinda nezviro kwazi pane vanhu vari kutowana mari nekupinza mbatya idzi mumabhodha. Saka zvingangodaro zvozvo zvikaita kuti minista vanzenani kuti pane chavataura asi handisi kuona zvichigadzirisa nyaya
yacho. Tinotenda amai Musahira Mbwe Mushonga vanga vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7. Musakangana kuti hurukuro iripo pakupinzwa kwembatya dzakashanda idzi pachirongwa chedu cheLive Talk anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.